Fedwap.com.
Pure ai zinge namo, ino zinga moya we namo, kana wada kuzinga namo, utoshanda na mantako, kana waropa fatwa, manya ne testimony, pure ai zinge namo. Singa mwea we namu, kana wada kusinga namu, utoshanda na mantaku, kana waropa fatwa, manyane testimony. Get away jambwa, andidi uye kumbakwa, get away jambwa, andidi ushanye kumbakwa, get away jambwa, andidi uye kumbakwa. Wakati ujaja jezi ya ukango shanda nesimba
Shanda amali chanuka jezi
yes, yes,
Ujikimutike yeah. Kumahoko uchishandira vana
Uchishandira vana
Ya kuchengeti ili kuona ime Kana waropa fatwa manyane testimony
Wakati ujaja jezi ya ukango shanda nesimba yue
Shanda amali chanuka
Ya Buddha Jesia
Uchishandira vana Ya kuchengeti ili kuona ime Kana waropa fatu
Usanyarare Wakati utungirire uchimirira ungua yake
Shanda shanda amari ya Buddha Jesia
Safari la ope
Uchishandira
vana
Ya kuchengeti ili kuona ime
Kumusha, yanga ya tutamba zoroi Kufa ujiri kwa kumusha Vanga vato tamba meti zao Tanga zato buda popu Vanga vato weka meti zao Tanga zato buda popu
Chidembo tabata Muse kakabata kundo Chidembo tabata Muse wakabatwa kumusha
Masita harimomu hari Muse kakabata kumusha Masita harimomu hari Muswe kakabata kumusha Ukada uchake basa Muswe wakabatwa kumusha Uchida ururweo Muswe wakabatwa kumusha Wakati ujaja jezia Ukango shanda nesimba
Shanda shanda amani chakuda jezia
yeah, yeah, yeah.
Usimutike kumahoko Uchishandira vana
Uchishandira vana
Ya kuchengeti ili kuona ime Kana waropa fatwa
Wakati ujaja jezi ya ukango shanda nesimba iwe
Shanda shanda amali ya Buddha jezi
Ya Buddha jezi ya
Uzi kutike kumahoko
uchishandira vana
Uchishandira vana Ya kuchengeti ili kuona iwe Kana waropa fatwa
Usanyarare Wakati utungirire uchimirira ungua yake
Shanda shanda amali ya Buddha jezi
Safari la ope Uchishandira
vana Ya kuchengeti ili kuona ime
Ili kuona ime
Kana waropa fatwa Manyane testimony
Sara otsungaira pasi na chinongo buda Sara otsungaira pasi na chinongo buda Oyo muzondiwa munhu wese ano muzoni Oyo muzondiwa munhu wese ano muzoni Nyangwe pakabuda mukana munhu wese ano muzoni Nyangwe pakabuda mukana munhu wese ano muzoni Achida tsvake visa munhu wese ano muzoni Oyo muzondiwa munhu wese ano muzoni Oyo muzondiwa munhu wese ano muzoni Wakati ujaja jezi ya ukango shanda nesimba
Shanda shanda amali ya Buddha jezi
yeah, yeah, jezi ya yeah.
Kutike kumahoko uchishandira vana
Uchishandira vana
Ya kuchengeti ili kuona ime Kana waropa fatwa Manyane testimony
Wakati ujaja chaziya ukango shanda ne simba iwe
shanda shanda amari
chakuda
chaziya buda
chaziya uchishandira
mane
uchenge